Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chikunguru 8 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dataisa mweya wekubatana pamberi. Dataisa mweya wekuda Zimbabwe pamberi. Tachiva taita ubindi ndoga. So pari zvino hangu ndiri satenda ibiti. Pakabuda mubatanidzwa, ameno, kune imwe anenge atorwisa.
Vatenda ibiti vanoti kuumba mubatanidzwa kuvanopikisa kokona ng'anga murapwa achida.
Mari kwakauya 72 million yakashanda imwe yachona yakati yauya.
Mari yechikwereti yakapiwa kanzuro yeHarare neChina yononoka kuuya.
Vapole tinobate kurasika kuti vanhu vese vatopererwa. Ndosaka vamangudzi vaifanira mari yavo kuAfribank vachasema masekita zveekonomi.
Nyanzvi mia dzezveupfumi inoti Zimbabwe uri kundikana kugadzirisa dambudziko rezveupfumi nekunangana nezvinhu zvisina pundutso. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatenda ibiti vanoti nyaya yekuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dza2018 inenge yakona ng'anga murapwa achida. Zimbabwe ine mapato anopikisa anodarika 60 uye vakawanda vanoti akasabatana anokundwa musarudzo nezanupf. Mukuzeya nyaya yekuumba mubatanidzwa iyi tabata vabiti.
Handiri kuona kunge manegotiations aya hapana kwaari kuenda nekuti tadzoka towanza manegotiations kumaHarare. So kune mwana anoti akangodhakwa wakaenda paHarare otanga kutaura manje mujuru uya kwakati biti uya kwakati hazvidaroba. If we are genuine todaidzana topinzana murumu totaurana chokwadi imi makamira so imi makamira so imi makamira so topedza nyaya idzi. Tadzoka taita vamwe vanhu vedu vari selfish. Vamwe ndo vanofunga kuti vahombe stereji kana uri muhombeka unengoda uri kustate house. So dataisa mweya wekubatana pamberi. Dataisa mweya wekuda Zimbabwe pamberi. Tadzoka taita umbimbi ndoga. So pari zvino hangu ndiri satenda ibiti. Pakabuda mubatanidzwa ameno kune imwe anenge atorwisa. Handione zvichibuda.
Asi muri kutaurirana henyu?
Hakutaurirana, tiri kutaurirana. And we are going to give it every shot of our ounce of energy we have. We are going on that table bona fide and genuine. Because this thing can't fall on our shoulders.
Panga paine mashoko ekuti panogona kudaidzwa vana mutongi gava vekunze kuti vaidze kukuyananisa zvingashanda here?
Ndinowana kusenza but it's very regrettable kuti tingatadze kuti tiite disagreement. We've got very competent people in these parties. Mukaenda kuMDCT kune mukomana anonzi Douglas Monzora akanegotiate a constitution. How can he fail? How can we fail to negotiate a political parties agreement? Mukaenda kuMDC yavangube kuna Washman who also negotiated this constitution. Mukaenda ku PDP ndiriko nana Gordon Moyo takanegotiate the Zimbabwean constitution. How can we fail to do this? Mukaenda ku NPP kuna kwana mai mujuru vakanegotiate zvinotyisa vachiri ku ZANUPF. So how, what is it that is failing us?
Mutungamiri webato rinopikisa rePDP vatenda ibiti vari parunare muHarare. Nyaya yekugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura muHarare ichatora nguva yakareba sezvo China isati yapa kanzuro yeHarare mari yose yechikwereti inosvika mamiriyoni zana nemakumi manomwe nemanomwe yakanyoreranwa pasi muna 2011 pakati pehurumende nebhanga rekuChina. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weHarare City Council vaMichael Chideme.
Mari kwakauya 72 million yakashanda imwe yachona yatati yauya.
Saka imwe yacho iri kuuya rini uye chichiri kupa kuti inonoke kuuya.
No, iyo takangoitarisira kuti uye. Takaitarisira tinovimba kuti inouya nenguva isipi zvayo. Takaitarisira.
Pane chikonzero here chiri kuita kuti inonoke?
Ah, zvikonzero zvinenge zviripo hazvo. Isusu tatarisira kuti mari uye nekuti ndizovimbisa dzatina.
Asi hamuna kukwanisa kuita zvimwe zvamanga muchisungirwa kuita here? Pane zviri kugadziriswa here zviri kufamba sei?
Hatina chatakatadza kuita. Asi vimbisi yekunzi mari yako padyo nekuya iripo. Ndizvo zvatangomirira mari kuti iuye.
Saka mari iyoyo ikauya munenge makugadzirisa zvinhu zvakaita sei apa?
Tinenge takuenda kuwarrant control. Kunogadzira mishina yekwarini control, toenda kuma waste water plant, kunogadzisa futi ikoko zvoda kugadzisa ikoko.
Saka kuri kuti yauya munenge mozopedza riini kugadzisa nyaya yemvura iyi, uye zvinenge zvoreva here kuti vanhu vanenge vaona mvura pasina matambudziko kuguta rese reHarare?
Mazuva ekuti tinopedza riini zvinobudikidza nekusvika vanenge kwaita mari. Kuti iko zvino tikakudzai kuti tinopedza mwedzi wakati hazvishande nekuti mari haisati yapo.
Mutauriri weHarare City Council vaMichael Chideme vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano, avo vanoti Zimbabwe iri kundikana kugadzirisa dambudziko rezveupfumi nenyaya yekunangana nezvinhu zvisina pundutso. Tabvunza vaMugano kuti sei vachidaro.
Sapole tinobate kurasika kuti vanhu vese vatopererwa. Ndosaka vamangudyo vaifanira mari yavaropwa kuAfrican Bank. Vachasema masectors eeconomy. Tine masectors anonzi mapharmaceuticals emishonga. Zimbabwe yanga iri pamberi peSouth Africa nemuAfrica mese pakugadzira mishonga. And chikamu icho tinacho makambani acho tinawo. Asi makambani iwayo vari kugomera nekuti havana working capital. Zimbabwe iri pamberi pahorticulture. Izvi yakovhatekwa neEthiopia. Nekuti horticulture company ari kugomera nawo yechi working capital. Zimbabwe yanga iri pamberi manufacturing yanga iri panaba 2 vapa South Africa. Saka ndo masectors arifana kuti vamangudya vatore mari vakande vati imimi tokupai capital, working capital. Kwete kuti oda kuti kupa bondi. Unopa munhu akagara mari kuti oh shari chanda kupa ma incentive munhu arikugadzira. Ndo pari kurasika ipapo. Saka apa omira ndefodya arina kwarinosvitsa.
Saka tichitarisa muri kuti makambani anokwanisa kuti anga achivandudzwa ochitanga kuti anga achiita kuti vanhu vaone mabasa, nyika ikwanise kutengesa zvinhu zvekunze. Vashandi vachiripo here umu Dr. Mugano, kana kuti vamwe vashandi vacho vapera kutiza vachienda kune dzimwe nyika idzodzi dzakuenda pamberi peZimbabwe?
Vamwe vakatiza icho chokwadi, asi Zimbabwe inyika ine vanhu vakadzidza zvikuru zvekuti hatingati vanhu havapo. Vanhu varipo. Pane gwaro rakaitwa ne World Bank rakabuda vhiki rakapera ita state of affairs ye Zimbabwe economy, raitotaura kuti Zimbabwe ine vanhu vanokwanisa kuti nyika iende mberi. Chisipo vatungamiriri vari kuita mapolisi ndovari kutisa musango, varidzive basa varipo. Wese kumapharmaceuticals atori kodziri kugadzira chito export, tinavo vanhu varipo. Asi kuti tiwedzere capacity, tiwedze production, ndo pari kungoda mari ngoti de kabva nebve yasimuka. Vanhu varipo, asi chisipo vatungamiri vepolisi ndo vasipa, ndo vari kutirasa musango.
Semaonere yenyu kuti zviitike zvamuri kutaura kuti mamwe makambani atange kushanda zvakanaka, hurumende ichivabatsirawo nemari kana maincentives aya, pangadiwe mari yakawanda zvakadii?
Kutaura kwaita tichiona magwara aibva kuConfederation of Zimbabwe Industries vanova vanoona zvemakambani, panodiwa $2 billion. Asi tikatarisa tikatora chikamu nechikamu, hatingadi 2 billion zuva rimwe chete. 200 million iyo yamangoja inoshandira zvinhu zvakawanda. Nekuti tikatasema kambani Zimbabwe inyika iri diki, haisi inyika yakakura seChina kana seSouth Africa. Makambani edu tinokwanisa kutoaverenga neminwe yemako chaiyo kuti makambani chaiyo toti ndiyo chaiyo chaiyo ndeapi. Haisi inyika unorasika kuti makambani angasimuka ndeapi. Saka tikatora 200 million tikati makambani topa 10 million. Mamwe acho atodi 10 million. Mamwe makambani atodi mari sana Delta. Adi mari. Ada kuti panga pane environment yakanaka yebusiness, mitemo yakanaka. Ikungobvisa kana kungobvisa indigenization mumakambani. Zvinotonaka. Manje unoti hanzi Delta yada kuunza mari mukambani semuenzanisa. Unzi kaite indigenize. Vanda kuunza mari acho avaunzika. Unoti kwa indigenize iyo zvekuisa chero hauna.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nava Milton Shumba mugari wekuchingwizi kumasvingo tichivabvunza nezvemagariro avewo kuita kwavakaendeswa mushure meunge vatamiswa nenyaya yemafashamu emvura kuutokwe mukosi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nezvemari yemuripo yavaimbenge vavimbiswa nehurumende makore akawanda apfuura.
Blessing says that atambotaura pazuva achipera yakatambopedzera kutaura uchindibvunza nyaya yekuti mari yakabva kuJapan 1.9 million yaya waitaura nezvayo uchindibvunza kuti ko vanhu vachapiwa here vasati vabhadharwa. Izvozvo ndo zvataitaura chiti kuda vachazotipa kana tava towards my election, nekuti iye zvino vanhu vakazonzi taakukupai mari asi mari yataakukupai its only 20% yemari yevalue yemusha wako. Saka hatingati vanhu vakapiwa. Why? Because vamwe vakapiwa ari mahusa iye zvino vamwe vakupiwa ari mabhondi and vachipiwa 20%. Saka totoona kuti hazvisi kutiitira zvakanaka. Chimwe chinhu chechipiri ndechokuti musi uno uyu mai mahofa vakauya vakati vanoda kusara kuma 1 hectare munofara, vanoda kuenda kuchibumburu munyoresa. Saka havana clear cut point yavari kutinyatso kuchitaurira, asi kuti tinongoona kuti vari they are just buying time kuti maybe tisvike kumaelection, nekuti vanonyatsoziva kuti vanhu vetope mukosi tisu vanhu vakanyanya kutambura. Saka kuda vanongoda kuti kana vakatitaurira towards the election kutipa 20% kwavakaita nekutiimbisa kuti vatakuenda kuchiumburu lundi section maybe kuda tingafara. Asi tichibva kwatakabva tichibviswa, ndiri kurangarira minister veirrigation vamade vakataurayo vachiti tiri kuinda kumese vanhu vetope mukosi muri kuinda kumadiridziro. Saka iye zvino takunzi toenda kuchiumburu kure kure ne kungasvika mvura. Ndo zvatisinganzwisisi kuti ko chii chavari kunyanya kutiomeserawo vanhu vetope mukosi.
Mati vanhu vakangopiwa zvikamu 20 kubva muzana kana kuti 20%. Kwanga kwasara mari yanga ichifanira kuripwa vana.
Right. 20% ya toti musha wangu maybe wanga uchinzi $200. Ndanga ndichizopiwa chikamu ndo 20% ye $200 ndandichipiwa. Saka hakuna mari yatingati yanga yasara. Vanhu vazhinji havasati vabhandharwa vari kungoti kana musha uri say 5,000 ari kupiwa 20% of that 5,000 ndo mabhadharira vari kuita. So hatisi kuti just imagine kuti munhu ane musha wake uno wakavhaliwa kunzi 5,000 opiwa 20%. Munhu iye haasi kubhadharwa.
Asi tichitarisa magariro amakaita ezvino izvi mungati zvave naniwo here?
Hapana chiri nani, nokuti tiri muma 1 hectare vazhinji vedu, vamwe vari kuma 4 hectares. Saka 1 hectare ndo paunofanira kurima ipapo, ndo paunofanira kuti uwake musha wako, ndo pane zvirugu matanga zvese ipapo. Saka hapana chatingati chiri nani. Isusu takavimiswa nairrigation.
VaMilton Shumba mugari wekuchingwizi vanga vari parunare kuchingwizi kwakare kumasvingo.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pashortwave.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Zino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka, ndaita hurukuro ini naamai Poshia Kandemiri, chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington, kuti tinzwe mabasa avari kuita kubatsirawo vamwe vanorarama neurema kumusha. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu amai Poshia Kandemiri.
Ndinokutendai zvakanyanya taMarvelous Mhlanganya uye.
Amai Kandemiri, tinoona imi pane mabasa amuri kuita ekubatsirawo vamwe vanorarama neurema kumusha. Titsanangurei kuti ndapi mabasa aya?
tino batira ne nzira dzakasiyana siyana zvatinoita ndezvekuti patinotaura nevabereki kana nehamanisha mwari kumusha tinobvunza kuti vamwe vese vari sei zvikuru sei vavakidzani vatakakura tichiona kana kuti vatakasiya vari vana vadiki saka patinobvunza ipapo tinozwa kunzi ningasoso ningaita zvakati ningaita zvakati asi ningasunzwa zvakanaka saka zvakaitika ndezvekuti pandakambofona kumba kwedu kuvabereki vangu kuWarren Park ndakanzwa nyaya yekuti pane mumwe mukomana Trust chano wako akanga aita dambudziko rekuita accident makore akati kuti apfuura aita accident kudaro akazobviswa rimwe gumbo tikanga asarwa negumbo 1 saka saizvozvo takangonoti mwana anga achitambudzika zvikuru ndati ndipei namba dzake ndionoti ndingamubate sei asi before that munina wangu anonzi Sharon Mazenge Zemura ari kuEngland akanga atanga kumubatsira unenyaya yemaziso nekuti maziso ake anga atanga kuita dambudziko anga asanyatsoone zvakanaka saka takabvumirana kuti iye ochikondinya nezvemaziso ini kunokuwo ndochitanga kutarisana nezvekuti angakwanisiri kuwana gumbo riri artificial kana kuti prosthetic leg rekuti abatsirikane saka zvatakazoita manje ndakazotaura naye Trust mbva ndanyatsomubvunza mbva handitsanangura mamiriro azvanga zvakaita ndikaona kuti semukomana wechidiki anga ari panguva yakaoma haana zvaakwanisa kuita negumbo rimwe chete haakwanisi kana kutomboita kana mabhinda uku kana kubatsira in any way
imi chii chakanyanya kukubatai nyanya panyaya yemukomana uyu
chakanyanya kundibata chekutanga ndechekuti mwana uyu mwana mudiki ari panguva yekunge achishanda achishandira mhuri yake vabereki vake achiva batsira mukuita zvakawanda asi nekushaya gumbo kwaanga akaita anga asakwanisa kuita anything the only thing chaaikwanisa kuita kungomuka ogeza ogara saka zvakare nekuona kuti isusu mwari vakatiitira zvakanaka vakatikomborera vakakwanisa kutiunza kuno kwatiri kune mikana yakawanda saka takayeuka kuti hazvireve kuti kana uchinge wa kuno kuAmerica hauchazive kuti vanhu vari kumusha vanoda kubatsirwa hanzi hatichinje mutupo nekubvakacha saka takatuswa kuti tibatsire takwanisi kuzviraramira
mushure mekunge Trust uyu aenda kunonzwa kuti makumbo aida ya maprosthetic aizoita mari yakawanda sei makazodi
ndopatakazoita GoFund saka ndakati Trust atorwe video ndobva atorwa video achitaura zvaimunetsa nerubatsiro rwaaitsvaga vanhu vazhinji vakabatikana pakazita mumwe mudzimai akabatikana zvakanyanya akazondifonera akati mai kandemiri ndaona chino chamuri kuita mari yamuri kutsvaga iyi ndaona kuti imari yakawanda kuZimbabwe pane kambani yandinoziva inobatsira vanoda rubatsiro rwemaprosthetic henzi oro legs saka ini nichada Trust akwanise kuenda kukambani iyoyo obva anowana rubatsiro zvechokwadiwo Trust akaenda kukambani iyi asvika kukambani iyoyo kotishina takazopiwa igumbo iroro was a third yatakatapiwa kuchipatara zvekuti mari yatakazoreiza haina kuzombonyanya kutibata nekuti yakabva yataita zviri nani ikatokwana ikatozokwanisa kuti kumubatsira achienda kuchipatara achidzoka mari iyo ichitokwana saka takangotenda mwari naizvozvo zita rekambani yakabatsira kuti Trust awane gumbo ranga rine mutengo uri nani inonzi Rescue Rotary Club of Zimbabwe
imi pamakazowana gumbo iri raidiwa naTrust makanzwa sei
ini ndakabatikana zvakanyanya nekuti Trust paakapiwa gumbo akapfeka bhutsu kune makumbo ake ese akafamba akaenda kune vabereki vedu akanogara navo pasi akavatsanangurira zvakaitika akavaratidza tsoka dzake dzanga dzaakupfeka gumbo akafara zvakanyanya ndakanzwa kubatikana ndakanzwa zvakare kuzadziswa mumwoyo mangu kuti mwari makanaka nekuti mufaro waakataridza Trust wakanga uri mufaro wakanyanya in his own words akati sisi mwari ndewangu gore rino
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Portia Kandemiri kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
aiwa maita zvenyu tatenda
ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous Mhlanganya uye iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve matano anonzi ari kutorwa nezvimwe zvikoro ekuisa michina inonzi closed circuit TV kana CCTV muzvikoro inenge ichiona mashandiro anenge achita varairidzi mumaclass pamwe chetewo nemichina inonzi biometric system zvinove zviri kushoropodzwa nemamwe masangano evarairidzi muhurukuro yedu. Tine munyori mukuru wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vaRaymond Majongwe. Tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vaMajongwe.
Aiwa tinoti makadikwa muri kuno chando chanetsa.
Ai ndokushanduka kwemamiriro ekunze. VaMajongwe, nasida kuti mbokurukura nezvatiri kunzwa kuti zvakaitwa nezvimwe zvikoro zvekuisa michina inenge ichiona mashandiro evarairidzi muzvikoro. Zvimwewo zvikoro tinonzwa kuti zvakatoisawo michina yechizvino zvino yekuti varairidzi vanenge vachikwanisa kungoisa runyoro rwavo kana chigunwe chavo kuti vange vachionekwa kuti vasvika pabasa here, vachiitawo zvimwe chete vaakubuda mabasa. Munotambira sei zviitiko izvi sesangano repTUZ?
Chekutanga ndechekuti takati isu zvinhu izvi kunze kwenyika chaiko kune nyika dzakabudirira kuBritain nanhasi vanozviramba nepamusana pakuti zvinhu zveudzvanyiriri ndoo maremnants ecolonialism iwaya. Nekuti chokwadi chokwadi nyika iri kuti iyo iri kutadza kugadzira mabhuku ecurriculum, mari yekuenda kunotenga maCCTV yabveti muzvikoro zvakawanda, mabhazi hamuna, madheski hamuna, makombiyuta hamuna. Varairidzi havagoni kubikirwa tinguva dzebasa, vamwe vana vechikoro vanofenda. Saka mari iyi iri kubva kupi? Chiripo ndechekuti nyika ino ndiyo yega yatinoziva. Zvakatanga muHarare, zvatekeshera kuBuruwayo zvavako. Chatiri kuda chacho kuona chii? Toda kuona tichachipinda mutoireti here? Chii chatiri kuda kuona? Basa tiri kuita, education yacho vakutoikorovedza nekarikiramu yavo itsvai vounza izvozvizvi zvinoita kuti murairidzi abva ava nhapwa pabasa.
Asi kamanzwiro atiri kuita vaMajongwe, izvi hazvinei nehurumende izvi, zvikoro zvinenge zvangounganidzawo mari yekutenga michina iyi?
Nyika yedu tinoiziva, hakuna chikoro chinounza bhanzi muchikoro chisina kubvunza kudenga. Vakawanda vari muzvikoro muzivai kuti vanhu vezvekumapato vanenge vachinzi machairmen emaSBC vanhu vanenge vachitotsvaga mari. Zvinhu zvinenge zvatopuwa approval kumusoro, asi isu tiri kuti zvavari kuita izvozvi ndekukorera education system yedu kwavari kuita nepamusoro pekuti hakuna munhu anoshanda pabasa achiziva kuti atariswa kumashure.
Asika vaMajongwe, muzvikoro umu muri kudzidzisa vana nezvehumhetura neunyanzvi mukufambiswa kwemashoko yatingati technology iyoyi, haisiro here imwe yacho yetechnology yaakuitwawo nezvikoro izvozvo?
Chiripo ndechekuti hatisi kuda technology inouya kuzoita udzvanyiriri. Iye zvino tinoona kuti munyika muno kune technology inoita kuti tikwanise kuti vava access information, vana vakwanise kushandisa makombiyuta avo zvine progress mukati. Izvi zvinhu zviri paizvi ibhudhog mentality yekuti vanhu vanofanira kufudzwa semombe, vanofanira kuongororwa sehwai. Nekuti hakuna technology iri kuti chayaunzirwa kuti panyorwe maripoti kuti tichangana musi wakati anga asimo. Iri nyika yanga ichiprodusa maresults akanaka pasi rose. Tisu nyika muregion muno ine malecturer akatikisana nepasi rese. Saka tiedu yashata, tiwirirani nekusora varairidzi nekutsvaga zvinhu zvekuda kuvambunyikidza, kuvatyisidzira nekuda kuti pachikoro pabve paita sekunonzi pane mabhuraku anguva yasimiti.
Zvii zvamuri kuita? Mati magarawo pasi here nebazi rezvedzidzo?
Minista doko ratakagara navo pasi tikanyora tsamba protesta kuti zviri kuitwa izvi handizvo. Nekuti kunze kwenyika kwazvaiitwa zvinhu izvi zvanga zviitwa nepese nekuti pane violence yakawanda iri kuitwa muzvikoro. Zvino munomu violence yacho iri kuitwa iri kuitirwa kuti?
Aiwa, maita basa vaMajongwe.
Maita basa.
Manga makateerera kune munyori mukuru wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vaRaymond Majongwe muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga iko zvino tochimbokupai kambo watora mari kubva kuna Ja Praiser na Diamond Platinums.
Zimbabwe ne Tanzania tiri kufamba mama ipa Diamond ashidaira na Diamond
kambo watora mari kubva kuna Ja Praiser na Diamond Platinum stava tasvika kumagumo echirongwa chedu sezo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare vatendai biti vanoti kuumba mubatanidzwa kwevanopikisa kwaakunetsa nekuti hapana kuwirirana mari yechikwereti yakapiwa kanzuro yeHarare nebhanga rekuChina yononoka kuuya zvopa kuti kugadzirisa dambudziko remvura kunetse tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina Chris Gande munhau dzeEasy Ndebele.